Blessed Mhlanga, mutapi mukuru weAlpha Media Holdings, asungwa nhasi makuseni aenda pachake kundozviratidzira kumapurisa kuti anga anzwa masaisai kuti mapurisa anga achimutsvaga. Naizvozvo asvika konhasi kuma 9 o'clock kuseni. Kubva ipapo mapurisa atanga kupereketa kusvika azomupomera mhosva.
Chikamu chemutemo upi chiri kushandiswa apa?
Chikamu chinoitwa icho section 164 Criminal Law Codification and Reform Act, chinotarisa nyaya dzekufambiswa kwemashoko ane mazwi anosumudzira mhirizhonga kana kuputswa kwezviwanikwa zvakaita semidziyo. Ndokuchachwa kwaitwa ruviri kuti musi wa11 February nemusi wa27 January gore rino akapa mukana mukuita basa rake kune chizvarwa cheZimbabwe chinova nezita rekuti Blessed Geza, chakava chakataura pamadandemutande avo YouTube neHeart and Soul TV pamazuva maviri aya ataurwa. Naizvozvo vanoti ivo mukusungwa kwaaitwa nekupomerwa kwaari kuitwa mhosva mbiridzi achange achienda kumataredzi mhosva mangwana, achati aziva kuti nguvai.
Sesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, muri kuti kudii nekushandiswa kwemutemo uyu pamutori wenhau?
Aiwa, zvinhu zvinotipa kunyunyuta zvikurusa kuti vatapi venhau vakuratidza kunge ivo vanova ndonda, nekuti chaitika apa ndechekuti haasi mutapi wenhau ari kunzi wakataura mazwi emhirizhonga. Munhu ari kunzi akaita mhirizhonga haasati abatwa nemapurisa kasi anondobata mutapi wenhau.